Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, kuri musi wemuvhuro, chikunguru 27, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana nachiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa, isati takwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho.
Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara kunyange chirwere checoronavirus chopararira zvinotyisa. Paramende inombovhara mushure mekunge nhengo mbiri dzedare iri mutyairi nemumwe mutori wenhau vabatwa nechirwere checoronavirus. Munhau dzemitambo vamwe vatambi vechikwata chemawarriors vopemberera kubudirira kwezvikwata zvavo zvekunze asi vamwe vaine kusuwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo chirwere checoronavirus chave kupararira zvakanyanya munyika, hurumende iri kutatarika kugadzirisa zvinhu muzvipatara zvopa kuti vashandi vemo, kusanganisira vana mukoti navana chiremba, vapinde mumwedzi wechipiri vachirangwa mabasa. Vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa, vanoti nemusi wechina svondo rino, vanenge votangawo kurangwa mabasa nekuti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vasvika zviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri kana kuti 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana kana kuti 34 vapora kusvika pari zvino vachiriwo mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 119,000. Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vanosanganisirawo vana mukoti navana chiremba zvopa kuti zvimwe zvipatara zvimbovharwe zvichipfapfaidzwa mishonga uye kuti zvimwe zvirambe kutora varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kutaura kwatiri taiko zvino muchipatara mutori namanesa arimo. Vana nachiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa, isati takwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho. Asi pamanesa pandoo panyanya kuoma nekuti kunyange machiremba ariko, munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatsiro rwaanokwanisa kuwana nekuti hakuna bamanesa acho. Zvakatooma.
Ko iyo hurumende yave kuti kudii nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19 ichi vati vari kuronga vari kutsvaga vachaunza. Vakati ivo kana iri nyaya yemari, ivo havana mari, havana mari yemaus, saka havana kugadzirira kupa mari yemaus kuvashandi vavo. Asi kana ichinge iri mari atijs vanga vachitipamwe kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti tinokwanisa kutaurirana chete, saka mamiri azvo zvakataiko zvino hapana chichabuda mani ngati ndo. Nyaya iripo chaiyo.
Iko zvino hakunawo vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhai moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino so Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye kurungu wacho aripo ndiyakafana kubata chinzvimbo. Koita secretary we Minister of Health zvekare, koita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana siyana vakabudiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisiki kuti dzakashandiswa sei. Dzakazokonzeresa kuti minista vange vachibudiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana kana kuti 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nezviviri nevaviri kana kuti 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489,000. Auyewo pasi rose Johns Hopkins University inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu ane mazana maviri ezviuru kana kuti 16,200,000 vabatwa nechirwere ichi kuchitiwo vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere kana kuti 648,000. America yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina kana kuti vadarika 4,234,000 vabatwa nechirwere ichi.
Katirira kuStudio 7 munotibata pamasaisi anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisi anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vanoita mabasa emaoko kunyanya ekutengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanonzi vari kuchema-chema kuti kusungwa kwemitemo yeCovid-19 kwakurudzira kuti vagare mudzimba uye kwave kupa kuti zvinetse kuriritira mhuri dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura neStudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvisungo zvelockdown svondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vade kunonga sose nemuromo.
Izu live yati homera chaiko zvasvika panguva yekuti homera nokuti panguva yekutanga-tanga takasvika futi pakuomegwa hatina kumwe kwatorarama nako tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana ndokwatiri kurarama mabasa anonetsa saka ndozvatiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje kwava nelockdown masecurity yataitena hatichakwanisi kupinda mutaoni nekuhodha zvimwe zvinhu hapazina saka chekuti tichipa mhuri hakusina zvakaoma zveshuwa mukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko vakagara mudzimba vasingashande mhuri dzavo dzinova nenzara sezvo hurumende ichiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amai Shumirai Makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekutengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Zvaintrodyuswa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza ndanga ndichirarama neflea market yangu ndine kashopu kangu patsunga yecomplex iye zvino handisingazivi kuti kana nevana ndovafidha nei kana pekubata handisisina Dehurumendi yangu titendera ukti ipapo maawas mashoma aliku tendero wabamu. Nisuo titendero titenge setuane chukitika bata zuari rume chete. Tino kwansa uku wanachingwa chukunu pava na kuzimba. Tino kumbirisa o nisuo ticha sanitizer ovani. Nisuo ticha social distance mamaski ticha feka. Asinga wati tendere tuane raramu ya kutitichenge temurizedu.
Akimuta uriro masungo provincial task force ya COVID-19. Varo jazidiri mai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo zvakakosha kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire.
Position yehurumende pari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe fambe. Vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa. Vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende. Maconditions mamwe kuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachinoita zvekutengesa mavenders izvozvo hazvisati zvabvumirwa. Saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo. Vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vari registered. Vanenge vari kuchema chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya, tiri kushaya zvekubata. Vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa. Wanyoresa wana assistance.
Mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social transformation kana kuti VSET vafamewo wadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzecaution.
Isusu seVSET tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri. Tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 yatova month and half vasati vapa vanhu maridzi. Vanhu vari kutambura mudzimba umu. Chichemo chedu ende nekurudziro yedu ndeyekuti government ngairatidze mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepundutso. Otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma. Kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dza6 dzachaya, mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba. Mumasvingo mune vanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vakabata nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godson.
Urombo waunzwa nenyaya yekutadza kuzviitira mabasa emaoko uye kutonhora kuri kuita kunze kwai kupa kuti vagari vemamutare vakawanda vateme miti iri mumasango ari pedyo neguta iri zvopa kuti vakawanda vatyire kuti richaguma rave gwenga. Loida Moyo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munhu achipinda mudunhu rose zvaro reManicaland anenge achitarisirwa kugamuchirwa nemasango dzimwe nguva kana nemhondoro chaidzo, asi izvi zvinogona kunge ave maroto munguva pfupi inotevera kana vanhu vakaramba vachitema miti. Chiitiko ichi chiri kushungurudza rimwe boka revechidiki reManicaland Youth Assembly iro rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa kusanganisira iyo miti. Mukuru wesangano iri vajusa kudedereza vanoti nzvimbo dzakawanda hatisisiri namiti.
Kushushikana zvikuru kutanga kwaita COVID lockdown vanhu vari kutema miti mukatarisa makomo ekufenvari izvezvi apera ekudanga mvura kusina miti nenyaya yekuti magetsi ari kudhura.
Vamwe ndivo vave kuita basa rekutema miti vachitengesa huni nekushaya mabasa. Svinga rehuni riri kutengeswa nemari inosvika dhora rimwe chete rekuamerica kana kuti zana remadhora emunyika. Gasi rekushandisa mudzimba riri kutengwa nemari inopfuura dhora rimwe chete rekuamerica pakirogiramu rimwe chete. Mumwe mugari wemamutare muzvare Agnes Matema anoti vave kutoshandisa huni nguva dzose dzakawanda kunyange dziri kuvadhurira zvakare.
Huni dzacho dzirikutodhura. Dzirunze $3. $3 ndedzekubika tea chete yemakuseni. Masikati uchada kuti imwe mari. Saka minimum tipazuva ndoda $10 zvekutenga huni.
Studio 7 yaedza kutaura nemukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency of Zimbabwe kana kuti EMA kuManicaland vaKingston Chitotombe. Asi vati titaure neva Philip Tom vekuForestry Commission. Va Tom vanoti basa rekuchengetedzwa zviwanikwa kunyanya miti ibasa remunhu wose munyika. income. Vanoti mapurisa eZimbabwe Republic Police anosungirwa kusunga chero munhu anowanikwa achitema miti zvisina tsarikano pasi pemutemo weForestry Act.
Iyo empower mapurisa to conduct an arrest. Saka inti kuti kana isusu tisu tipa drube nepane pachiitwa nyaya idzodzo dzokutema miti munodi muno reporta kuforest. Asi kana tisiri padhuze paine mapurisa munoripota kuti pamapurisa anenge ari padhuze ipapo.
Kanzuri yeguta reMutare yakamisa vamwe vaiita basa rekuchengetedza masango, nzizi nezvakati komberedza senzira yekuderedza uwandu hwevashandi vayo munguva ichangopfuura, ichiti vashandi vainge vakawandisa. VeForestry Commission vanoti Manicaland inorasikirwa nemahekita anodarika zviuru makumi mana nemashanu kana kuti 45,000 hectares pagore nenyaya yekusachengetedza miti. Kunze kwevanotema miti vachiita huni, vamwe varimi vefodya vari kunzvimbo dzakaita semakoni nemutasa vari kutemawa miti yokuomesa fodya yavo. Vamwe vari kutemawa miti yakakosha ndevaye vanoveza zvinhu, vari kutema miti yakaita semukamba uye munyii. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoyambirawo kuti nyaya yekutema miti inokonzera matambudziko makukutu anosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu akaita secyclone Idai uye kukukurwa kwevhu. Mhuka, shiri nezvimwe zvipuka zvinogara mumasango zvinogona kutsakatikawo kana kuguma zvopinda mumisha yevanhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti yatora muzinda weAmerica mudunhu reChengdu senzira yekutsivawo kuvharwa kwemuzinda wayo svondo rapera kuHouston, Texas neAmerica. Nemusi wechishanu, America yakavhara muzinda weChina muTexas uyo yaipomera China mhosva yekusora ichiba magwaro emakambani emuAmerica kana kuti intellectual property theft. China inotiwo vashandi vemuzinda weChengdu vemuAmerica vaisorawo. Nyika mbiri idzi dziri kunedzana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kusora kwemakambani. Nengo yedare House of Representatives muAmerica vaJohn Lewis avakashaya svondo rapera nechirwere chegomarara vari kupiwa chiremera chegamba nhasi nemangwana muWashington DC. Mutumbi wavo uri kuonekana nevanhu mudare reparamende reUS Capitol chinova chiremera chikuru muAmerica. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu uye vakashanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke zvekuvhara kumeso uye kuti vamire kure nekure pavanenge vachionekana nemufi. VaLewis vari kutarisirwa kuradzikwa kuAtlanta kuGeorgia nemusi weChina. Hurumende yeCameroon yazobvuma kuongorora uori hunonzi hwakaitwa pamari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu munguva yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mupunga wainge watengwa kuti upiwe vanhu vari kurwara nechirwere ichi wakabiwa. Zvipatara zvinonzi hazvina kana zvikwanisiro kana mvura nesipo zvekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakawanda vagara vasina kumbobuda munyika vave kuwanikwa vaine chirwere ichi. Pazviuru zviviri nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 2512 zvabatwa nechirwere ichi, vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 1486 ndo vabatwa nechirwere ichi vari vagara vari munyika. vabatwa mushure mekubva kunze kwenyika chiuru nemakumaviri nematanhatu kana kuti 1026. Makambani akawanda ari kumbovhara mushure mekunge vamwe vashandi vavanikwa vaine chirwere ichi. Vana mukoti vakawanda muzvipatara zvakazvimirira vanonzwa vekuwanikwa vaine chirwere ichi, icho chamhenge chichinyanya kuwanikwa mune vashandi vezveutano vari muzvipatara zvehurumende. Kanzuru yeguta reHarare yaburitsawo gwaro rinoratidza kuti chirwere cheCOVID-19 ichi chabata zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kupararira kwechirwere ichi mumisha yeveruzhinji richave dambudziko gukutu sezvo mhuri zhinji dzichigara dzakamanikidzana mudzimba. Rimwe dambudziko rinonzi nenyanzvi dzezveutano rinogona kuparadzira chirwere ichi nekukasika inyaya yekuti vanhu vari kunzi vari kumanikidzana mabhazi ezupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji panguva inei lockdown. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti matambudziko ose aya anoita kuti urongwa hwekutevera vanhu vanenge vakasangana nevane chirwere checovid-19 hunetse sezvo panenge pave kudiwa vashandi vakawanda vanoita basa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Edgar Munatsi avanoti kukwira kwehuwandu muvanhu vave kuwanikwa vaine covid-19 mucherechedzo wekuti chirwere ichi chiri muvanhu vakawanda vasati vavhenekwa.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas mumaruwa nemumabasa hunoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva esai kuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing. Nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairas akange atestwa, vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation, tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere.
Asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu, muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa?
Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei, zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing. Nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kwavakamboshanya. Tiri kuzama kutsvagurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani, asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira, vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwo. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo, ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamaski, zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Kuyo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane covid-19 vange vachimboenda kwavo voga, inonzi self isolation, munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarira anoita veruzhinji mumisha yeveruzhinji umu?
Idanho rakaoma zvikuru, nekuti sekutaura kwamaita magarira akaita vanhu vazhinji mudzimba umu ndovekuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu. Saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro. Hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation. Tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji apfuura nemaquarantine centers, nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiswa munzvimbo imwe chete. Zvinove zvangazvii zvoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi.
Ko vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana, munoti kwavari?
Vana veZimbabwe, kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiripo zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Koyo nyaya yekuti veruzhinji vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi ezupco anove ndiwe chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji, munoti iwo nazvo tichiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere?
Zvekunzi mabhazi emazupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu, ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. nekuti mukaona changati chirikuonawo pamapicture neine zvekuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa nei takaona vanhu vazhinji vachiri kuzofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 PM asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba ende mukufamba muya muya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana angava makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirisana nechirwere zvekuzoti mabhazi tiri kuona vanhu vari kutswinyikidzirana mabhazi acho mashoma vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba kuisa upenyu hwavanhu munjodzi saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitenderu Munyaradzi munoda wafa. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi Munyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose dambudziko iri rakasvikawo kwatiri saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the track is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe minyengetero yedu asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika. Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune damba refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mukoma wangu mukoma Blessing tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe tichati pamavhiki anotevera todonedza futi imwe single tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulaunch damba refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika apa? Manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko Manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Uyo anga ari muimbi wenziyo dzechitendero Munyaradzi munoda wafa muhurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH kathesi kwe amanesi ase strike. So ubona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunesa ama patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle kuyakangela ukuthi unesi lowo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa ngolumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokho bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 wasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital yiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane kobulawayo. Wonke jikelele ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho zingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kuningi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH kathesi. Sathi lapha ngiyibone kule nkinga lapha ukuthi vele kathesi amanesi ase-strike. So ngingangeke ukuthi sizobona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunesa ama-patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle kuyakangela ukuthi unesi lowo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osole lesi sinqumo ngudokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusileni hospital igovernment iyehluleka ukuthenga imithi ukuthenga imbhedi ukuthi ekusileni hospital evulwe. Ngokuhlika kwegovernment ikho sibona igovernment iqhasa ukusebenza iUnited Blue Hospital. Ende futhi into mele sinanzelele lapha ukuthi yekule coronavirus but kulabantu abalemikhuhlane, abale TB, abale HIV, abale diabetes. So abantu laba bazayo kuyanga. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba i-staff sangkhona sindlutshwane. Amanesi zakustrike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela zeTonkroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyonto eqalise lamhlanje. Kuyinto eselezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni laseTonkroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sibili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labo dokotela labo ba umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yena ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxasi ukuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izibhoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi weUnited Bulawayo Hospital uDokotela Nasisi Sizwanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba leChronic ukuba ngempela viki besebelalise izigulane zeCOVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona kobulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenze esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempilakahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yileli gciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likazulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempilakahle kawumanga kuhle.
amadokotela amanesi bayakhonona ngabalazi imali zokuhamba emsebenzini bayalamba kukanti uhulumende esilaye imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasotsha amapholisa ukuthi ukuthi vele ngabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID khathesi balokhu bephitsheka ngokuthi bajabulise amasotsha lamapholisa akulamsebenzi lokho akulampilo apha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azivekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO ezafakwa yi-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalelane kathana lakhathana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazeka ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane umemetheke.
Udokotela Henry Matsurera ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehleli emsebenzini wesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu
hlangothi.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye lozulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uzulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uzulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga eye-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola emelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, umnumzana Jonas Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi, i-climate change. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi umnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima isidiku wo-2 ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Solani Ngwenya uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwaso kubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba njalo amapholisa adingisisa ngalo. Umnumzana Solani nje mnyama moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazarhola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wase buza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, batasoze bempale ngoba lo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi enebhaliswe uthi ukunanzelela wasenazelela ukuthi kakhulu abantu nesebe khona lapho sebeqala ukumangala kwathi abanye abayi 6 abanye labo bakhuluma ukufanana nayo ukuthi kungwane umazwi engabhalwa chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano akusiko kona akwena abantu bathe sebebhalela abantu wathi yena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhalwa uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolesihlanu komazwi basivuka bebuyela khona ngale kanti kwaso kuyiplan vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayiba besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa koBulawayo kwathi izolo ke waba umuntu osishiyayo eTshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni okokuqala bathi umzali obaba wakhe uthe sesiya khona ngale emapholiseni wafika wathola istatements esikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, omela insiza South edalele ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba, kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa amaabantu afanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshelwa kuconstitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawoni laba social welfare kanye besupervisor u-DA ibongani kunjalo kokwepoliticsayo.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eNezanu PF. Futhi iqiniso likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babe kuselayinini kasabhuku bazama ukuthi uba lo ngubani lo uba lo ngubani. Amboni ukuthi bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabe eNezanu PF akuthani abantu be-NDC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thini iZanu PF sikwazi ukuthi i-politics isebenza ngafika kuma-elections siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani othethwe ngabantu kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo kodwa mina ngibona kwami uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe ayikhona ibandla leZanu PF abantu bangangifanisi ibandla leZanu PF oba ngabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababutho ekuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa amaabantu afanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshelwa kuconstitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ukukhokhela amasabhuku endaweni laba social welfare kanye besupervisor uDA. Ubangani kunjalo kokopolitics ayo.
Ye manje labanqa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezivazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla elezanupf. Wothi phezulu khona ukuthi angiboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu enayimbini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babekuselayinini kasabhuku bazani ukuthi uba lo ngubani lo uba lo ngubani. Ampontu bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabezanupf asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana ezigabeni zabo. Okwepolitics singakusebenzisa ikakhulu thini zampilo sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngofika kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kweziphiwe. Ayikhona ibandla lezampilo, abantu bangakufanele ibandla lezampilo. Oba ngabe bakwenzile, ababanjwa amapholisa ababotshwa.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South njalo emela insiza South edalele parliament. Live talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule isihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athobaminembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini ye-Johns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokhelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19 lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kwezibhathelane lezomvikela weleMelika uNational Security Advisor uRobert O'Brien uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthanweni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 kanye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezinhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho kumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugxileyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele-COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa i-COVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakuma tanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze lockdown.
Ah, sibhekane nalolu dubo lwamanzi and yathola ukuthi usiphola khona ngase sisibhananeni sihamba singabantu sibaningi siyisiminyane ngapha kulo dubo lwe COVID asakwazi ukuthi kwenziwe njani kungela social distancing akula nomuntu omonitor abantu ukuthi yamonitor kanjani ukuthi at least sibe siphathe kanjani phambi kwa I mean social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi iCOVID-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane weCOVID-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke kobulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abanamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo kobulawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona iphuwa so ngibona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqhansa ngabantu abavela outside the country South Africa ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures uzaqhansa njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu ngoze geza izandla akula manzi
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uba sikhangela amanzi la akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho isihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lwe-COVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Aston Villa liphuthe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlali odabukayo kweleZimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walomdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Siyabulela kakhulu nge-survival ye-Aston Villa asilalanga thina Kunesilala ngabo 2-3. We chatted lo mavi from 12 up to 2. Everyone was happy. Ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga. Besithabe kakhulu because singakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle. Kona pasi jabule si file.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi. Njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalani.
I was here futhi basurvivile because uthi hayi bekunzima. Since wire overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi. English league kuyafiwa but uthi hayi come this coming season siyabe sekufika because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasesabi team into esifana lazo nezo.
Iqembu leLiverpool leliphakamise isicoco kweleNgilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano yeUEFA Champions League ngabalisa eManchester City yona iliqedile sendaweni yesibili, eManchester United eliqedile sendaweni yesithathu kanye leChelsea eliqedile sendaweni yesine. Kolunye udaba olufanayo iqembu leYeni Malatyaspor laseTurkey elidlalelwa ngumdlalo kweZimbabwe uTeenage Radebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona lekweleTurkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walowesithathu ukudlala kusigaba seTurkish Super League leli qembu, ikanti uHadebe yena bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.